This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kurume 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vaimbova mutauriri wezanupf varugare gumbo vanoti mutungamiri wenyika varobert mugabe havafaniri kungogara vakafunga kuti munhu wese anoda kuvauraya. MDCT inoshora urongwa hwezanupf hwekuda kuunza zvakare chirongwa chenational youth service. Vagari vekumanikaland votarisira pundutso kubva kuchirongwa chemasangano ekunze vachifunga kuti chingangowandudza upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varobert mugabe nemugovera vakaita mabiko ebavhude ravo kuvictoria falls ayo oramba achikonzera mutauro wakanyanya pamari yakashandiswa uye mashoko avo ekunyomba vamwe vavaishanda navo vakaita sevaive mutevedzeri wavo amai joyce mujuru nevamwe vakaita sevaive mutauriri webato iri varugare gumbo nevaiona nezvekufambiswa kwemabasa vadidmas mutasa. Vachitaura kumabiko aya vamugabe vakati vatatu ava vaida kushandisa uroyi kuti vavaite kafira mberi. Vamugabe vakatiwo vamutasa vanogona kusungwa nenyaya yekusafambisa zvakanaka mari yekongresi yebato yakaitwa muna zvita. Vamugabe vakaenderawo mberi vachiti vagumbo vane nhoroondo yekuda kuvabvisa pachigaro nechisimba vakati iko zvino vari kuvasora vachida kuona kuti vari kuita sei. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagumbo kuti tinzwe mafungiro avo.
Zvimwe zvinhu hazvisiri zvokungotaura pabani zvikurukuru pana vana vadiki kutaura zvinhu zvakati nyange musikadi munhu zvimwe zvidiyo zvokungoviga mozonotaura mavamega asi izvi zvakandotishisa uye zvakashisa nyaya yose ndiri kutaurwa mafoni nevanhu vachisikonai chinhu chaitika muZimbabwe chokuti vakuru vangaenda paplatform vachitaura zvinhu zvakadaro.
Ko iyo nyaya yekuti vagumbo vane nhoroondo yekuda kupfudza vamugabe kubva kunguva yehondo chaiyo vachida kuvabvisa pachigaro.
Bvunza kuti munhu wakaita kuti vamugabe vave mutungamiri wenational liberation ndiani tisu ende ndini ndakatora mashoko aya ndikapa kumakomrades edu vanga vasingavazivi vamugabe vanga vasingazikamwe kunze kwenyika namakomrades vaingonzwa asi ndivaiva zvavanoda kugara navo mujere saka ndafunga kuti ndiye munhu anokwanisa kutitungamira sezvo vatsoni vanga vasiya vana uye vatakawira vakafa ndikati ndiye third in line in terms of generation in terms of succession saka ndozvatakaita izvozvo asi nhasi ndindiakakwiza kuti ndaidakuvauraya ndaida kuita ku sesikuru ndakaida kuita ku kumozambique navana hama dziripi kuda ndozvo ndo maonde vaanoita avo vakatitora vakatiisa makomba vakadini zvokutaura kwaanoita iye nokuti vanhu vaida kundiovertrow fine touya muno muZimbabwe nkomo kunzi unoda kuvauraya makwai zvombo zvanga zviripo zvanga zvakadini vangaida kutiuraya two ndava neinstall kunzi unoda kuvauraya vanoda kuita kupu tsvangirai unoda kuita ku gavengwa wakasungwa nokuti kwai unoda kuita ku iko zvino mai mujuru vaakusungwa vanoda ku ko iwe unongoikwa ku unoda kuikona vanhu vese uri wakaita sei what is the problem.
Vaimbova mutauriri wezanupf varugare gumbo vari parunare mugweru. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa remdct vamogen tsvangirai vaudzawo studio 7 kuti vamugabe vanofanira kuenda pamuchikandigere. Tavabvunza kuti vanoona sei nezvebhavhu deiri.
Ina hangu ndizvongoti vakuru mukaona makusvika makore makwegura chiregerai chiripo apa mungati mimi nemakore makura zvakadaro moti vana vadiki chienda yamunogara pavhute muchirera vana inini ndobata kecho zvinoitawo here izvi. Yasvikawo nguva yekungoti vazvione kuti aiwazve vakaitawo pavakaita asi chichazoneta ndechokuti hatidi munhu anoti watambei tichikudza sekuti ndiye akanga ari wokutanga muzimbabwe free zimbabwe kuti leader ozoguma vanhu vaakunotema guva rake kana kuti musi waanofa vanhu vopembera muri street achiti haa zvatibva handifungi kuti ingava zvinhu zvakanaka. So kuzvipedza izvozvo kungoita kuti vaone vega kuti haano inguva yangu yakwana chiregai ndidi ndisiyire vadiki.
Mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vari parunare muHarare. Teererai hurukuro yedu izere navatsvangirai mangwana pano pastudio 7 apo tichataura navo nezviri kunetsa munyika uye zvavari kuitawo muMDC kuti vakunde musarudzo dza2018. Zvichakadaro, vanoona nezvemutemo muZANUPF Youth League vatongai Kasukuere vaudzawo Studio 7 kuti mabiko avo ekuVictoria Falls akafamba zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe vanhu vari kushora kuti mari ingadai yakashandiswa kubatsira vanoshupika. Ngatinzwei hurukuro yataita navakasukuere.
Mhemberero dzebhabhu dzinemutungamiri wenyika dzakafamba zvakanaka kombaiti. Isu takanga tiri muVictoria Falls kwakauya mayouth edu from all corners of Zimbabwe from ma 10 provinces edu emunyika vakatenderera kusvika 91 kwemukuru wedu wenyika Comrade RG Mugabe vachikwanisa zvakare kuwana mukana wekunge vachivhizitawo mapopoma emusi watunya kuVictoria Falls ende isu maonero edu nezvatinonzwa nezvatakaona background tinoona kuti mhemberero dzedu dzakafamba zvikuru.
Asi kune vamwewo vakasukuere vari kushora mhemberero idzodzi vachiti mari yakashandiswa apa yakawandisa pada ingada yakapuwa vamwe vanhu vari kunetseka munyikawo.
Ya kushora kunowanikwa asi mari yakashanda apa imari yekuti vanhu vacho havasi kuziva kuti mari yacho yakabva kupi uyezve panenge paine kusaziva kwokuti takashandisa mari here kana kuti takawanda maservices. Isu seyouth league tichinge tirisu tinoita iyi yatinoti 21st February movement tine vanhu vedu vatagara tinavo kubvira makore kumashure patakatanga chinhu chi1986 vagara vanotisapota. Isu chatiritarisira kana tichinge tichiita mhemberero idzi is kumeka sure kuti vanhu vedu vawana chikafu vawana pekugara uye vawana chinovafambisa ende makambanies akauya willingly akauya akatibatsira tikakwanisa kuachivha zvese izvi. Saka nyaya yekuti mari yazoshandiswa hapana munhu ari kutombozwa kana paine munhu anga uyo akandiudze kuti akatipawo mari yaanofunga kuti akaisawo kana kuti akamanikidzwa then ndinenge ndichida kuti ndimone munhu iyo but as far as I know vamugabe is a consistent leader and an icon womuno muafrica ndiwozve chairperson wesadak chairperson weau. Isu takazoona taka zvakakodzera kuti gore rino tinge tine chirongwa ichi kucelebrata maachievement ese avaita ende iko kusvika 91 years hatisi tose pano tinokwanisa kusvika 91 vazhinji maybe tinoperera kuma 40-50.
Vanoona nezvemutemo muZANUPF Youth League vatongai Kasukuere vari parunare muHarare. MDCT inoti iri kupokana neurongwa hwehurumende yeZANUPF hwekuda kumanikidza vana vechikoro kuti vaite zvidzidzo zvenational youth service. Vachitaura pamabiko ekuberekwa kwavo kuVictoria Falls nemusi wemugovera vamugabe vakazivisa kuti ivo nehurumende yavo vari kuronga kuti vadzidzi vange vachiita national youth service kana kuti kana vachinge vasvika padanho reO level kuitira kuti vazive nhoroondo yenyika uye kuti vakure vaine tsika. Urongwa uhu hwakamboitwa pasi pezita rekuti Border Gezi National Youth Service uye vakaita zvidzidzo izvi vaipomerwa mhosva yekushandiswa neZANUPF mukushungurudza vatsigiri veMDC munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza ntungamiri Nkomo weStudio 7 kuti chinangwa cheZANUPF ndechekudzidzisa vana nyaya dzemhirizhonga.
Chinangwa chavo ndechekuita brainwash vana, ndechekuti vana vadzidziswe utsinye, vadzidziswe ukasha, vadzidziswe kuona Mugabe sandiye Mwari. Zvichifanana izvo muchirungu vanoti iyo deification, vanoda kuti vadzidzise vana kuti vagoona Robert Mugabe kunge ndiye Mwari pache zvake. Chinangwa chavo hachisi chitsvemeba, chinangwa chokuda kuti vana vafonyoke mupfungwa dzavo, vangokura vachingoti Mugabe ndiye she, ndiye mambo, ndiye Mwari. Uyezve isusu MTC tinoona sezvinhu zvisina nematuro kuti hurumende ingada kutaura zvokuti vaite zvenational service, iyo ikonomi yakafa mafiro yakaita iyi. Hakuna mabasa, hakuna mvura, hakuna magetsi, migwagwa yedu ine mapoto, vana vazhinji kunyanya kumaruwa uko havapinda kuzvikoro nokuti vabereki havana mari yokuvabhadharira maschool fees. Zvipatara hazvina mushonga. Ndozvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Pane matanho amuchatora here sebato vagutu kuona kuti urongwa uhu hahuitiki?
Pane matanho akawanda zvikuru atinotora. Pane matanho atinotora atinotiwo political measures, sezvo unoziva iwe tiri muparamendi tine nhengo dzedu dzeparamende dzakati wandei dzinokwanisa kuita mamotion okupikisa hunyanya huri kurongwa nehurumende yamugabe hwakaita sehwohwu.
VaObed Gutu ndivo mutauriri webato reMDCT vanga vachitaura vari parunare natungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Ntungamiri Nkomo abatawo nhengo yezanupf kuUnited Kingdom vaNicholas Mangwana, avanoti urongwa uhwu hwakanaka chose uye vanoti huchaenderera mberi zvisinei nezviri kutaurwa neMDCT.
Vanogoramba vakamira papi, ndo vari kutonga here? Vanhu vari kutonga kando vanoita nenzira nemamandisi vakapiwa. Nyaya yenational service nyaya yakabuda mukatarisa maresolution ezanupf pacongress. Ndo imwe resolution yekuti kuchaitwa Herbert Chitepo ideology center kuzanupf, not national. Saka handizvisi hangu paindoctrination kuti vanenge vachiri vachibatsinga kana vanhu vakaona zvaonekwa kuti kuti vanhu havasi patriotic enough. There is nothing wrong with patriotism in curriculum. A lot of Britain time time munotori nekuchikoro mucurriculum panototiitwa zvinhu zvakaita izvo patriotism chakuchoko is a lesson. Only this time zvangosiyana pakuti hazvichaitirwa muchikoro, zvakuitwa paspecific college inoita izvozvo. Saka kuamerica I think munotori munazvowo zvine patriotism inotoriwo mojo inodzidziswa. Saka hapana chiri peculiar kana iri kunational service haina kutanga neZimbabwe, iri kwese kwese pasi rino. Yes, kana kuti vari kutaurawotaura havo nyaya yekuti zvine abuse mukati, like on any team ikaiswa place inogonaita abuse, but hatisi kuti pakuita abuse. Saka handioni kuti vane gumbo rokumira nenyaya yawe. Havasi kutonga, havana majority.
Vari kuti veMDC vamangwana pane zvakawanda zvisina maturo zvinoitika pachirongwa ichi. Vari kutaura nenyaya yemhirizhonga uyezve vari kutaura nekubhinywa kwevasikana kwavari kuti kwakanga kuchiitika pasi pechirongwa chebodhagezi youth training.
Chokutanga ndechokuti inhangu handina kumbe kumatraining aya, saka ndinganyanyoti ndakaona vanhu vachi, asi chandinoziva ndechokuti sokutaura kwandaenda pokutanga kuti kana kune kwakaabhiuzwa vanhu kana maabhiuzi esistimu akaitwa izvizvozvo zvinonzwisisika kuti vanhu vanoti zvinofamba soso, asi torega kuvakaimba here nekuti inogona kuita sekiti.
VaNicholas Mangwana inhengo yezanupf kuUnited Kingdom kwaanova sachigaro vanga vachitaura vari parunare natungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutaura nesu paFacebook page yedu muchienda pakanzi voashona.com. Endai papeji iyi moratidza kuti munotifarira kana kuti like us. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano Remo Foundation nasi rapa mbairo wekuremekedza vatungamiri vemuAfrica vanotungamira zvinonwisa mvura kumutungamiri wenyika yeNamibia vaHifikepunye Pohamba. Mubairo uyu ndewe mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora uye wakapedzisira kupiwa muna 2011. VaPohamba vatungamira Namibia kubva muna 2005 uye vakasarudzwa kwetemu yechipiri muna 2009. Komiti inosarudza munhu anohwina yarumbidza vaPohamba neungwaru pamwe nekutungamira zvakajeka mukusimudzirawo utongi hwejekerere. Komiti yemo Ibrahim Foundation ichabhadhara vapo hamba mamiriyoni mashanu kwemakore gumi ichizovapa zvakare mazana maviri ezviuru zvemadhora mushure mezvo. Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry varikurudzira United Nations kuti iferefete kutyorwa kwekwedzero dzevanhu mudunhu rekumabvazuva kweUkraine, umo mune zviuru nezviuru zvevanhu zvaurayiwa mumhirizhonga iri kuitika. VaKerry vati muCrimea pamwe nenzvimbo dziri pasi pevarwisi vanotsigira Russia kumabvazuva kweUkraine, varume, vakadzi nevana vadiki vari kuurayiwa, kutotywa uye kubatwa chibharo. Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vadzivirira Israel pamberi peUnited Nations Human Rights Council nhasi vachiti pane kutarisisa kusina kunaka panyika yeIsrael. Mashoko aya anouya panguva iyo mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kuronga kutaura nezvikwata zvinotsigira Israel muWashington pamwe nemudare reCongress. Vachitaura muGeneva, vaKerry vatsanangura mabasa eUnited Nations mukuburitsa kutyora kwekodzero dzevanhu, asi vakabvunzwa kuti sei Israel iri kuramba ichitaurwa nezvayo pazvisungo zvesangano iri. Vagari vekuchimanimani nekubwera mudunhu reManicaland vari kutarisira zvikuru kubatsirwa nechirongwa chinogadzirisa dambudziko rekushanduka kuri kuita kunze, izvo zvinozoita kuti upenyu hwavo huve nepundutso. Chirongwa ichi chichange chichitsigirwawo kuti varimi vakwanise kukwereta mari kumabhanga vachizodzorera mari iyi mushure mekunge vatengesa zvinhu zvavo. Chirongwa ichi chakaparurwa mwedzi wapera uye chichange chichitsigirwa nesangano reOxfam neUnited Nations Development Program kana kuti UNDP. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo yekuchimanimani West munharaunda yemhandarume igwenga uye inonaya mvura shoma gore rega rega. Vagari vemunzvimbo iyi vazhinji vanorarama nekuita maricho uye kuruka zvinhu vachishandisa makavi. Izvi zviri kuitwawo muBuhera. Masangano eOxfam uye UNDP anoti akaona zvakakodzera kuparura urongwa hwekubatsira vagari ava nezvirongwa zvichashandura magariro avo zvachose uye kuvapawo mukana hwekukwereta mari kumabhanga. Masangano aya anenge achibatsirawo vagari nekuvapa mazano anoita kuti kushanduka kuri kuita kunze kusaomesa magariro avo. Chirongwa ichi chine madhora mamiriyoni mana achashandiswa mukubatsira matunhu maviri aya, kusanganisirawo kuchiridzi mudunhu remasvingo kwemakore mana anotevera. Mumwe murimi munharaunda yemhandarume kuchimanimani vaDaniel Mushati vanoti nharaunda yavo ine dambudziko rekushayikwa kwemvura inovakwanira kuti vakwanise kuita mabasa avo ekurima. VaMushati vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura mabasa ose haazi kufamba sezvo chibhorani chimwe chete chemunharaunda umu chisingachabudisi mvura.
Tingati pari zvino machallenges aripo akanyanya ndewater source. Mawater sources edu haana mvura yakakwana iri adequate according nezvatatichida kuita chaizvo chaizvo. Tinopfuya mombe, panoda mvura. Tine garden about 1 hectare, panoda mvura. Then tine poetry huku, panoda mvura. Then tine goat feeding, panoda mvura. Zvese izvozvo zvinoda mvura, but mvura yacho manje hapana.
VaMushati vanoti dai vakakwanisa kuwanirwa rubatsiro rwekuti pavakwe dhamu rinobata mvura shoma inenge yanaya mwaka wega wega kuitira kuti vagari vasaite dambudziko remvura.
Matambudziko atinawo akanyanya ndekuti nyaya dzekuti hatitorina mvura zvachose. Mvura yedu munzvimbo dzedu inonaya kwenguva pfupi, tirau tinogara yakatibata nguva dzakawanda. Saka daitawo taiona zvinotibatsira kuti tikawana mvura shoma iyoyo tikagona kuichengetedza ndoyo topota tichishandisa iyoyo kuti upenyu hwedu hurarame.
Mumwe murimi anobva kunharaunda yeBuhera vaRekias Machemedze vanoti kushomeka kwemvura kuri kuvakanganisa kwazvo zvokuti mombe dzavo hadzizi kukwanisa kuenda kudhibhi nekuda kwekushaikwa kwemvura yacho.
Tine maproblems ekutotiwo even mombe dzacho dzitodhiba kwacho nekuda kwekushaya mvura ikoko. Madhiba aripo but kuti muise mvura yacho mudhiba, hapana mvura yacho kuti mudhibise. Saka totarisira kuti dai tikaona mabhoza anoiswa pamadhiba yedu kuitira kuti tipote tichiisa mvura chi mudhiba mombe dzedu dzichidhiba nekuti dzobatwa nezvirwere nguva nenguva. Pakutorarama kwedu uko ndiko kuti tikanoona nezvipfuwo zvakaita mombe izvozvo zvana mbudzi ndozvo kuti tiungararame nazvo zvokuti zvinomboti resiste mbichana pakunge kwaita drought. Zvimwe mumaminda izvo asi kana tatorima masmall grains. Saka taifunga kuti masmall grains iwaya dai vakatibatsira onawo kana zvichikwanisikawo ndiye anotomanajeka zvokuti tikati ana chibage nezvimwe izvo hazvinyatsoiti. Saka tirikutarisira kuti NDP iyo painouyawo pamwe inogona kutibatsira.
Mumwe murimi wekubhuyera vaBenson Manjokota anoti kuuya kwaita Oxfam neUNDP kuchabatsira varimi kuti vakwanise kuwanirwa mari yechikwereti kumabhanga sezvo kare vaikundikana kuita izvi.
Matambudziko etaisangana nawo sevarimi angare kuti danhu vanga vasakwanisi kunotora mari from the bank, but now the help with my donor funding they can now be able to do their mabasa vaikwanisa kunga chii nenyaya yekupuwa mafunds neOxfam.
Kuro weUNDP muZimbabwe vaYan Vosen vanoti sangano ravo rakanangana nevarimi vekumaruwa kunyanya madzimai sezvo vari ivo vakawanda zvikuru kumaruwa. Vanoti kunyange hazvo zvakadaro varimi vechikadzi ava havana chinoratidza kuti vane simba paminda iyi uye vanowanzonyemwa zvikwereti kumabhanga. Munyori mubazi rezvakatikomberedza mvura nemamiriro ekunze vaPeter Mupazviriho vanoti vagari vanofanirwa kukoshesa zviwanikwa uye kunzwisisa kushanduka kuri kuita kunze. VaMupazviriho vanoti vagari venzvimbo dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuita mabasa ekurima anoenderana nematunhu avo vasime mbesa dzakakodzera vasingakanganisi zvakavakomberedza kuitira nhaka yeramangwana ravo. Ndakamirira Studio 7 kumandarume Chimanimani West ndini Lweda Moyo.
Muchirongwa chedu chezveutano nasi tiri kutarisa chirwere chepfungwa kana kuti Alzheimer's muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Alzheimer's and Related Disorders Association ndiro riri kubatsira vanhu vane chirwere ichi. Vana mazvikokota vanoti chirwere ichi chinotanga zvishoma nezvishoma munhu achikanganwa zvinhu, asi kana chadzikamidzi kana kuti chakomba munhu anenge otadza kutaura zvakanaka nekurasika pfungwa zvachose zvekutotadza kuziva kana vana vake chaivo. Asi munyika vanobatsira vanoti vanhu vanofunga kuti munhu anenge arwara nechirwere ichi anenge aroyiwa zvozopa kuti zvinhu zvinetse kuedza kubatsira vanenge vachirwara nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Gladys Makarao, mumwe wevakuru vesangano rinoona nezvealzheimers munyika, tikavabvunza kuti sangano ravo rinoshanda sei.
Sangano rezvada rinobatsira vanhu vanenge vabata nechirwere chealzheimer disease, kuvabatsira in terms of supporting ivo vanacho chirwere, supporting the family through giving information, through sharing information, nekuedza kuwedzera ruzivo paruzhinji panyaya yechirwere ichi sechinhu chichati isusu pachivanhu tatisati anechotinzwisisa.
Iro dambudziko rechirwere chekumbokanganwa iri kana kuti realzheimers rakakura zvakadii muZimbabwe?
Rakakura, but I don't think tine mastatistics chaiwo chaiwo anoyatsotiragidza kuti rakakura zvakadii, but asi riripo dambudziko racho riripo, but handifungi kuti pati vanyatsoongororwa kuonekwa kuti rakakura zvakadii.
Ngatitariseiwo icho chirwere ichochi, munhu angazviziva sei kuti ndakuita icho chirwere chealzheimers ichi kana kuti chekukanganwa?
Ndo pane dambudziko redu kuti vazhinji havazivi kuti vanacho chirwere, vanotanga kufungidzira uroyi nezvimwe zvakadaro. Saka vanhu havasati vanyatsonzwisisa kuti kukanganwa is part of kurwara, hakusi anything to do with uroyi, especially kana vakuzotarisa imwe behavior yemunhu anenge ane chirwere ichochi votanga kufungidzira zveuroyi nezvimwe zvakadaro. Saka iye zvino vashoma vangaziva, because hatipatanyatsoita reach out to everybody in terms of information kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kana mukaona munhu adai zvinenge zvakuratidza kuti pane chirwere chepfungwa chakadai choda kubatsirwa munhu kuti anyatsoraramawo zvakanaka.
zvizvimwe zvinoratidza kuti chakubata chirwere.
Chihombe chakanyanya chiri komo ndechekukanganwa, kuti munhu anobva akanganwa zvimwe zvinhu zvaanga achimbogona kuita muupenyu hwake, awanikwa akungoita angamwa zvakanyanya, okanganwa kana kukanganwa hama navake chaivo, kana chirwere chichienderera nochiramba chingoedzera nokuenda kwenguva. Tinangoti chekutanga tanga chaiko kukanganwa.
Tichitarisa kubatsirwa kunoitwa nemunhu anenge ane chirwere ichi, anga abatsirwe sei? Hapana kamushonga wekuchirapa?
Rubatsiro rwatinongotarisira kuti dei taikwanisa isusu especially muno muZimbabwe, chekutanga ndofunga iyo awareness yekuti vanhu vazive kuti ichi chirwere. Kana vanenge vaziva, dei taiwana mari towana tichigona kuvapa some form of support yakasimba, kusapota family members, kusapota ivo vane zvirwere, kuti dei vaiwana kana mumacenters avanouya vachiswera varipo vachibatsirwa, kuti vawanewo a kind of quality life in spite of their condition.
Amai Gladys Makarao, mumwe wevakuru vesangano reZimbabwe Alzheimer's and Related Disorders Association kana kuti ZADA, vanga vari parunare muHarare. Pasi rose riri kucherechedza mangwana zuva reupenyu hwezvinhu zvemusango kana kuti World Wildlife Day. Panguva iyo vamwe vari kushushikana neurongwa hweZimbabwe hwekutengesa nzou dzinodarika makumi matanhatu kunyika dzekumabvazuva dzinosanganisira China. Mamwe masangano asiri kufarira danho iri anosanganisira reWorld Animal Protection and African Wildlife Foundation. Mukuru weAfrican Wildlife Foundation vaJimmy Omandima vaudza Gibbs Dubois Studio 7 kuti havawirirane nedanho rekutengesa nzou.
So chokutanga ndekuvite kuti kuuraya nzou imhosva, hazvibvumirwe nemutemo wehurumende, hazvina kunakira isusu varidzi vezviwanikwa izvi vari munharaunda idzodzi. Saka imhosva zvakaitika kuti zviurawe, ende nekuda kweizvozvo takaona hurumende ichiratidza iyo kuti iri serious nenyaya yekustopa zvakadai. Pakaitwa shishi nemhanyamhanya kubva kuvatungamiri vehurumende vachitaurira nevagari vemuZimbabwe, vachiita misangano kusvika vazounganidza vekuprivate sector kuti vaedze kuunza maresources kuti vastope zvokuurawa kwenzou idzi. Then chechipiri zvokutengesa nzou mhenyu kuenda kune dzimwe nzvimbo. Ichi chinhano chinobvumira mutongo wepasi rese unotarisa nezvekuchengetwa kwemhuka idzi. Asi isu zvatinoona ndezvekuti Zimbabwe inenge ichizova nemukana uri nani wokuwana mabetter benefits kubva kunzou nezvimwe zviwanikwa kana zviri munyika iyoyi, tikange taisa maresources edu towards kuzvichengetedza zviri mumabindu iwayo adzinogara, zvichizokwanisa kuita kuti vashanyi vanouya kuzozviona vachibhadhara mari vaite kuti tiwane mari yakawanda kupfurikidza inowanika mukutengesa zvinhu izvi kunze kuti tirambe tichirarama.
Mukuru weAfrican Wildlife Foundation vaJimmy Omandima vachitaura vari parunare naGibbs Dube weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa zuva reWorld Wildlife Day richacherechedzwa mangwana pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure paLive Talk. nako kambo kubva kuna Toki Vibes tabatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vaimbova mutauriri wezanu PF varugare gumbo vanoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe avafaniri kungogara vakafunga kuti munhu wese anoda kuvaita kafira mberi MDCT yoshora urongwa wezanu PF wekuda kuunza zvakare chirongwa cheNational Youth Service aiwa vatereri tabatasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Chris Gande na Standikile Mhlanga.